Oh yeah, daddy.
Mix to them music.
So like in a fundori is still alive. Banga faswe ndamba, banga faswe ndaimba. Yeah.
Ndiko fisisa uri ndine mwana, watsumbeta ndira kwaya ndiche mwana. Vandateta vachimbidza zvino kesu ndiko diva anochira. I wish to have you cause coming yes. Ngoringa ndotenga siko nendasekori yes. Vachiyamba vachinketa ndiko zvidiva vanhu vasiyoni ngasikone. I need a cover ndisatushanduka atizvitamine uchira vosambafa. Ngori zvine ndava ndiye zvitama ndichitodiva chituwa satubvelela zvingambava. Ndivaita ndifikita patsumbetsa ndira maranga ndota ndiko ananga zvitochimbira. I remember ndiko dita clever vatimpfara vatinuta ndatichema.
Ode nendohera ndira vata vangwana vangwana matsumba ndira kezvine ndi mwana mwana.
December ndi December teyiwuya locha ngori tsanga zviwana ndingawana tuba hapa uudzo mwana mwana noti ndengwa varichena nichikolo ndichesvabuklefa. And they are too crazy ndiko zvivona vabibi bamba ngoho vasokokona. One was a leaf for the leaf era with a rune. It was a leaf for with a rune the little ram loro. Linya fera ono lara tifene ngori ndiba nebala wedi cheka sefene ngori pasa kuoni umwana sefene abanga fizi tripi abanga tibi debere.
I say that I thank you for living with me ngori nama zikoni ngando tene. Oh, nama zikoni ngando tene.